Vashtaurana vatori venhau mushure mekushanyira chipatara chehurumende cheHarare Central, uko vana chiremba nevakoti vari kuramwa mabasa vachigunun'una nemari dzemihoro, vachamisa varatidza kushushikana zvikuru nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveutano.
Taona mabasa rinoshamisa zvikuru rokuti vana mukoti vari kuita basa vasina zvikwanisiro, madokta ari kuita basa asina zvikwanisiro, mari hadzisi kupuhwa kumadokta edu, kumanesi edu, mari dzava dzikuuya dziri panguva uye padzinouya hadzina kunge dzakakwana mari dzinofanira kunge dzichipuhwa kune vanoshanda vari kupuhwa $300, inova mari shoma zikuru muchitarisa nedzimwe dzinopuhwa kune vamwe mune dzimwe nyika. Saka inyaya yati kunungunisa vamwe vakatotsveta basa, asi kune vakoti vachiri kuzama kubata zvinhu pano neapapo. Vatinotenda seutungamiri kuti vari kuzama basa nemazvo, asi vazhinji vakati vambomira, ende dambudziko ravo idambudziko rakakosha. Hurumende iri kuratidza kuti iri kupa maziso akavharwa kana nzeve dzakavharwa kudambudziko rine rokuwanikwa nevazhinji vari kushandira nyika kuti vange vachirapa nyika.
Mumwe murwere anga ari muchipatara vafungai mahachi vati havasi kunyatsorapwa zvakakwana sezvo vana chiremba nevakoti vari kuramwa mabasa.
Sezvamuono ndatongosiwo gumbo rangu ratongoemhepa papa. Machiremba chitukamo wacho kubasa, tukamo wangu chikubasa, hatoni mazuva mairi matatu asi vatombouyawo. Apa gumbo rotongorwadza apa ndatongomira kuti chiremba kuita se ari kuuya, nhasi ndatongomira kuti ari kuita se ari kuuya, hauna munhu. Soti hatotongoshungurudzana nazvo, tote tosha zvekuita.
Vachamisa varumbidza vana chiremba nevakoti vashoma vamwe vari pabasa nhasi vachibatsira vanhu vakazvitakura pamwe nevanga vachisununguka, vachitsiye nyoro dzavari kuita dzekubatsira vanhu ava panguva iyo vari kuramwa mabasa chinhu chinokudzwa zvikuru. Vachamisa vati kana bato ravo richinge rapinda mumasimba vachaedza kugadzirisa matambudziko ose ari kusangana nenyika zvikuru senyaya dzeutano.
Chokutanga, utano hwenyika ndohutano hwehurumende, hatipatsanuri zviviri izvi. Utano hwenyika kureva kuti munhu nemunhu anofanira kunge achiremekedzwa. Zvipatara zvinofanira kupuhwa mari, mari yese iri kutorwa nemashefu inofanira kuenda kuzvipatara. ma$15 billion anenge achidiwa anofanira kuenda kuzvipatara. Tine goridhe rakawanda munyika muno, tine maminerals anofanira kuita 60 maminerals munyika anokwanisa kutipa mari inoita kutipe vakoti vedu, tipe vanadokta vedu, vana chiremba kuti vange vachigara upenyu hwakanaka, vane mota dzakanaka, vane zvokushandisa zvakanaka, vane magloves nezvimwe zvikwanisiro zvinhu zvifambe zvakanaka. Izvozvo ndo chinhu chokutanga chatichaita, nokuti chatinokoshesa utano, chatinokoshesa kugara kwakanaka kwevanhu vachirapa nenguva yakafanira, kunyanya nyanya vanenge vakazvitakura. Munozviziva kuti pamafigures akapuhwa neWHO muZimbabwe 600 vanofa pa100,000 vanenge vachifanira kunge vachipa kuzvikubatsirikana. Izvozvo chinhu chatoda kuti chigadziriswe chipinda sehurumende chidzise zviendewo kune mamwe mastatistics ane maafrican countries sana Rwanda nana South Africa vazama kuenda kumberi nekugadzirisa umetura hweunyanzvi hwokurapwa kwevanhu muzvipatara.
Zvichakadai, sangano rinomirira vana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association raburitsa mashoko ekuti nhengo dzaro dzicharamba dzakakanda mapadza pasi kudzamara nhuna dzavo dzanzwikwa nehurumende. Sangano iri rinoti vana chiremba vanodarika chiuru havazi pamabasa sezvo vari kuda kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi regurukota rezveutano vaDavid Parirenyatwa. Vana chiremba vave nemasvondo anodarika maviri vachiramwa basa sezvo vasiri kuwirira nehurumende panyaya dzemihoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.